A very, very good evening to you, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from Voice of America on Tuesday, April the 10th, 2018. And this is The Connection Live Talk coming to you live from Voice of America in Washington, D.C. And I'm your host, Mike Obe.
And I'm Evan Zininga.
Oh yes, oh yes, oh yes, gentlemen, ladies too, we are back, it's been 2 weeks since I last saw you, I had missed you guys, but we're back, and today we are talking about two very important things, two very distinct movements that have gone from social media to society. We're talking about the Generation Consensus Movement, and of course we are talking about the hashtag EDHasMyVote movement. What do you guys think?
It's going to be interesting.
Fire, fire.
Yeah, let's get connected on Twitter and Facebook using their two hashtags, hashtag generational consensus or hashtag ED has my vote. But don't forget to tag us on Twitter. Our handle is @Studio7VOA. And for those streaming on Facebook pages, go ahead and feel free to use the hashtags in our comments sections. Our three different Facebook pages are VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7.
That's right, Evans. And for those who want to speak on air, you can join us. You can call us. The number to call is 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. You can also give us a text on WhatsApp. Text us, and we will call you back. The number, as you see on your screens, for our radio listeners, is 202-465-0318. The number one more time, 202-465-0318.
We are also streaming live on the internet on voazimbabwe.com, voashona.com, and voaindebele.com.
Yep, Debner.
Mike.
Welcome.
Thank you.
It's been a minute,
bro.
Dad missed us.
How have you been?
I've been alive. Well, folks, welcome to the Youth Connection. We are coming to you live once again, live from Washington, D.C. I'm your host, Mike Hove. As mentioned early on, today we are talking about the role that youths are playing within several different political parties. Of course, the whole hashtag #EDHasMyVote movement, the whole hashtag generational consensus movement, these are all originating from the youth. We want to hear, what role are you as the youth playing? Several different youths playing when it comes to political seasons in several different political parties.
It's a huge campaign going out there as we head for elections, Mike. You know, when we saw the hashtag ED has my vote campaign rolling out last week, you know, and we've also been following the
generational consensus.
It's crazy. It's going to be greater much later. Mm-hmm. We're going to be following everything through and through. So today, it's an open mic for you guys. Join us and let's hear what you think.
Of course. And of course, as we mentioned early on, this are all about you, the folks, all about you, the youth. So we want you guys to give us a call, join into the program. But it's not just going to be you that are going to be on the program. We're going to expect to have, well, we promise to have several different youths from several different political parties. It's going to be a hot one. I promise, folks, come in, join. The program is yours.
Mike. Of course. Vaviri vatatu vachapindawo muchirongwa vachizotaura zviri kuitika kwavari. Tinovimba kuti tichanzwa kune vari kumhanya nechirongwa chehashtag EDHasMyVote movement, and then tozonzwawo kune vari kumhanya nechirongwa chehashtag generational consensus movement. Toda kuona kuti musiyano wezvinhu izvi ndewekuti kudii. Kuri kuendwa nenyika iyi kwakunzi kudii. Vechidiki vafungeiko, vajamuka here, vafunga kudya gora here, hanzi havachadi kutonga mangwana, vari kuda kutonga nhasi. Toda kuti tinzwisise ipapo kuti zvii zvavafunga, zvii zvavari kuronga, havachadi here zvachose kuti paite vanhu vakuru musystem.
Of course.
Kana kuti vakuda kungomhanyawo vari vega. Ameno, tichanzwa iko.
Right. Njengaloko balalela kushiwo nguEvan Zininga. Umunye umsakazi, my partner in crime.
Akuna crime.
Lamhlanje kuhlelo, we are talking about ama movement amabili. One eyokuqala, hashtag ED has my vote, ASVili, hashtag generational consensus. Uyazi, i-movement le, i-generational consensus, eneng labantu babona ngani, he, it's a movement that more empowers abasakhulayo ukuthi bakhangela ukungena ezikhundleni ezijiyeneyo emphakathini. Ikakhulukazi kwezombusazwe simbonile umnumzana uNelson Chamisa yena ekhuthaza abaningi abasakhulayo ukuthi bafethe ungenani sikhokhele sibe abantu abasakhulayo abathatha ikusasa labo ezandleni zabo. So today yiyole indaba esikhangela ukuxoxa ngayo, sikhangela ukungenisa abantu abaningi kuhlelo lolu ikakhulukazi lamhlanje, ikakhulukazi nina abalaleli bethu. So siyalicela, please ngenani kuhlelo, sithinteni lingene kuhlelo, lisitshele ukuthi first of all which team are you part of? Are you EDS my vote or are you generational consensus? Or and then ASVili, what do you think about ama movement lawa ikakhulukazi njengoba it's more powered by abantu abasakhulayo? So ngenani kuhlelo. So Vanso wangawuchisana ngura ukuthi on Saturday wakaita interview.
Yes.
Vanhu vachikudza ma secrets aya ezve ED has my vote.
Pane vari kutaura kuti anzi ED has my vote. Tiri kuti vari kuti.
Yeah, you want to see.
Vari kuti anzi sevechidiki veZANU PF. Vaona zvakakodzera kuti zviri kutaurwa nemutungamiriri webato ravo reZANU PF vaEmerson Mnangagwa zviri kuenderana nepfungwa dzavo dzavainadzo ivo sevechidiki. Dzekuenda kumberi kwenyika yeZimbabwe, vari kutaura muchirungu tingati succession plan, vari kuona vachipinda munzvimbo dzekutungamirira, vachipinda munzvimbo dzekumiririra makanzalas, MP, amene kumapresident
varipo, vakona
varipo vamwe. Handiti pane mumwe watakanzwa uya achitaura kuti inini ndini nda president kubva nasi. Hanzi ndonzi president Jonas. Varimo munyaya dzacho. So I
hear Vanso kuti we have our first guest, but singakai hambi kuye umnumzana uStalio Susiziva. We have a video that we want to play.
Sure.
Lapo umnumzana uPromise Mkwananzi ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe explains a little more about a generational consensus movement. So before we go to uStalio ozasitshela okuningi ngemovement lena, let's go to uPromise sizwe ukuthi yena uPromise uthini ngalokho.
In our view, generational consensus is not about age. Generational consensus is more about time. It's about historic and significant time frames that each country or each group of society goes through. And during that significant historical event, these people are united by a particular aspiration and a particular objective. For example, if you talk about Nelson Mandela, you are talking about a representative of a generation that fought not against apartheid, but for a free, open and democratic South Africa. If you talk about Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya, you name it, you are talking about Robert Mugabe, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah and the others, who fought for the liberation and independence of Africa. It was a generation. But that generation was not made up of a particular age group. It was made up of all people in a particular time frame, fighting towards a particular aspiration. And that aspiration is an aspiration to say there has been people who have been leading our, who have fought for our independence, we have led our country to where it is today, but we have failed to fulfill the very objectives for which they fought for. We have failed to live up to the principles and the values that they propagated and through which they mobilized the people to support them. So today, we the young people, we are coming in, we are not saying what they did was not important. We are building on the foundations of the liberation struggle. We are building on the foundations of an aspiration of a Zimbabwe that is better and that is greater than what we have for all our Zimbabwean people of all age groups. Zimbabwe does not exist in a vacuum. Zimbabwe exists in a global context. And the global context, Zimbabwe cannot hope not to affect or be affected by global development. One of the things that is emerging worldwide, across all cultures, whether we like it or we don't, these are factual issues. We are seeing the emergence of a new generation of leaders. And that new generation of leaders, we're not particularly seeing young leaders, but we are seeing a new generation of leaders. But because it is a new generation of leaders, it is coming with new leaders. And those leaders just happen to be young. I don't know if you get me. So we have seen that emergence of those leaders. You go to France, you go to Canada. I was watching this morning on TV some DA conference that was taking place. And you look at the leader, it's my age. You look at Julius Malema, it's my age. Go to Botswana, there was a 30-year-old minister of industry and something. Not even that. If you go back to the liberation struggle itself, how old was Mugabe when he became president? How old was Emmerson Mnangagwa when he became minister? He was 37. He was a representative of a particular generation. In that understanding, there are things that we as young people, we must ask ourselves and be able to have answers to. If this generational consensus idea is to become a reality, it's not going to become a reality by its own. There are certain people that will have to sit down and think and plan and strategize and define this creature called generational consensus and perfect it and defend it and allow it to evolve with the time.
Aiwa, tukumunzwa mukwananza ari kutaura nyaya yake, ari kutsanangura kuti nyaya ye generational consensus, Mike. Anza tisi kutarisa zera revanhu pano.
Of course.
Tiri kutarisa nyaya ye generation, tiri kutarisa nyaya ye time, nguva yatave, nenguva yekwatabva nekwataa kuenda. Kuti vakarwa hondo, vakaenda, vakaunza Zimbabwe, vakaita basa rakakura. Asi vechidiki vakuti iko zvinezvi.
Isikhathi sesifikile.
Hayi, isikhathi sesifikile. Ichayile.
Njengalokho kushiwo ngu-Evans balaleli, umnumzwana uPromise Mkwananzi uyasho ukuthi hayi, le ndaba esegudweni e-generational consensus, it's not really the way that abantu abaningi were perceiving it, ukuthi hayi, ithina njengabantu abasakhulayo sesithatha isikhundla, sesilahla abantu abadala esayidini. Hayi, cha. What it means is it's more of an intergenerational movement. Ukuthi thina njengaba sakhulayo siyabonga abantu abadala ukuthi hayi lalwa empini and you got us iZimbabwe, you got us independence. Kodwa isikhathi sesifikile sokuthi thina njengabantu abasakhulayo singene lathi sikhokhele. 1 2 uyasho ukuthi ungabheka emazweni achiyeneyo, there's now a new movement engenayo emphakathini emhlabeni jikelele. Where abantu abasakhulayo are now becoming presidents. Abantu abasakhulayo are now becoming ama ministers. Ubonile kwene Botswana omunye umama who's now 30 years old. Like, minister of what?
Trade and commerce or something.
Exactly.
Right.
Yeah. Umuntu ongisakhulayo, 30 something, like, ose ulasi isikhundla esiqhakathekileyo. So that's what he's trying to explain. Ukuthi hayi, i-generational consensus is not really about that. Kodwa, like I said earlier on, i-program lena is not just about generational consensus. So asifuna ukuthi lingene la lisitshela okuningi about just one movement. There's another one, EETS My Vote, and scan ukuthi abasakhulayo abe bandla leZANU PF bazangena labo basitshela okuningi ngalokho. Kodwa we have our first guest on the line. Mr. Gift Ostalios Siziba, your favorite politician. Our favorite number one human rights activist, Gift Ostalios Siziba. Siziba unjani mfoka baba? How are you doing, my brother?
I'm doing very revolutionary, yes.
Right, Siziba, mina every single time I go onto Facebook, all I see is Gift as a chelabantu, generational consensus. I was telling Amafishane, from your opinion, Uguti, what is this movement all about?
Thank you very much. I think generational consensus is a broad movement of young people in this country who are pursuing the participation of different streams of history across different generations to begin to speak to the question of inclusion, which is not political in any sense, but also speak to the issue of inclusion of young people within the church framework, the civil society, business, and other, you know, platforms of our society. But this particular movement looks at the ascendancy of Comrade Wamba Diawamba, Nelson Chamisa, into the achievements of the MDC, mm-hmm. particularly not because of his age, but in terms of the need of organic, you know, expertise in terms of leadership of our country, but mm-hmm. also then looking to say age should not be a prerequisite for somebody to be discriminated in any position. So we're talking about having a CEO who's very young or a big corporate. We're talking about somebody leading a movement. So to us, Nelson Chamisa becomes that inspirational representative capacity of a broader call for young people, for different streams of it, to begin to reconvene and mm-hmm. open the future, because we have concluded that the present is holding the future in suffocation. So that is a generational concern. But it's also beyond it, informed by an ideological persuasion. Mm-hmm. So what is that ideological persuasion? The social democracy. We also feel as young people that it's high time begin to redefine in terms of the aspirations of a society, where do we want Zimbabwe to move in terms of its ideological pathway. So we have agreed fundamentally in terms of that, you know, part. But also appreciate within the electoral process, remember, most of the people are registered voters, according to provincial statistics released by Justice Chikumba. Mm-hmm. Most of them are young people. So we want to say, okay, you remember some of us, after graduating from college, we decided to join hands and form a movement like Hashtag Kajamuka, this gown, this leg, and so forth, so that we demonstrate our need as young people to begin to participate in political affairs, but also to call for accountability within different leaders. Mm-hmm. So now is the time to also say, what is the role of young people within the electoral-centered approach in the Zimbabwean question? But beyond that, if these guys in ZANU-PF, MDC, and so forth, fail to recognize the recent wave that we call the conscience of the moment, that is that of generational consensus, they will be faced with the challenge of governing come 2019, because whoever governs must speak to the particular needs of the majority of the people in this society. But it's not only in Zimbabwe. It crosses beyond the borders of this country. The same call is being made just across Limpopo, South Africa. The same call is being made in different parts of Africa to say, how do African leaders appreciate the demographic boom? But also to say, you are appreciating that those who executed the National Democratic Revolutionary Project, most nationalists, the Mose, Jomo Kenyatta, the Kwame Nkrumah, the Robert Mugabe, and others, executed a revolution. But the revolution at this moment must be taken to another level. What is that level? That is the level of economic empowerment, the level of job creation, the level of alleviating poverty in our lives. So as young people, we say, how do we then galvanize different streams of history to reconvene and begin to plan a trajectory for our generation and generations to come?
What a gift. When Utsini eningi labasakhulayo see this movement just as something that promotes abantu abasakhulayo kuphela, what do you then have to say to abantu abadala that then feel sidelined ngale movement yet?
No, abantu abadala manje abaqhakathiwe in this particular movement because akula abantu abatsha abangaphuma lohlelo lokuya phambili bengazwanga ukuthi abadala bathini. So if you look at how the movement is organizing itself, yonke into eyenziwayo yinto ephuma ebadaleni. Okay, kathesa kuyenzweni so. But the real important issue, the reason why abantu babecabanga ukuthi yinto yabantu abadala, babebona ukuthi abatsha yibo abangani ba-active. But I can tell you ukuthi abantu abayenza most of ama activities ngabantu asebekhulile. Ungakhangela izini ukusupporta kwabantu abachiyeneyo, ngoba thina sikhangela into ze-expertise, sikhangela into zokuthuthuka ilizwe ukuthi liye phambili. And uzabona ukuthi abantu abaningi abayenza lezi zinto, ukhangela kuparlamente, ukhangela ku-proportional representation, ukhangela ku-council, ngabantu abadala abarana izindawo zonezi. But sabe sikhuluma ngokuthi, how then do we link different generations? But to begin to speak to future generations, how do we ensure ukuthi ama-efforts ayenziwa ngapha kudala awugavanaza labantu abayenziwa namuhla ukuthi isizukulwane esizayo sikwazi ukuphila kuhle.
Manje nina, as people who are running this movement, what are you doing to ukuthi likhulume labadala libatshele ukuthi ligasabi, asililahlisi la We want your advice. We want to keep you by our side. What do I like? We also want to grow as people, as a united front, as a movement.
Yeah, one of the things we have done at Generation of Concerns is to have engagement, especially in rural areas. Can say, manje, programs in the rural areas. Old people, old women. And one of them, I remember I posted it on Twitter and on my Facebook that I had this striking conversation with an old man in rural areas, in rural Mashonaland and Central. And he says to me, young man, intoleli kalisileo, I seen infected like kalisaz. Like kalisaz, kudala, kuluma ngako kudala, tina njenga kudala. So si alisekela ngendaba yokuthi into esayikhuluma ukuthi hayi kuqakathekile ukuthi kube lo le nto yena le e-generation of concerns ukuthi abatsha abadala kuhlanganelo but kuqasa ukukhuluma ngezinto ezithuthukise phambili ngenxa yokuthi thina sathi abatsha babona ngathi bayabandlululwa ngabadala. So sithi hayi abatsha kufanele bekuye abadala benike ulwazi ukuze kuhlanganwe kube le consensus around indaba yokuthi siye phambili but also more importantly, umakhangela kurali besiye kurali nje manje obulawayo. Lapho obone khona abantu abadala bekuyibo even nabe behlezi phambili. Njalo abaningi bakhona babakwanisa ukuba ngama-speakers kuhlelo besilawo obulawayo. Why khona kuyi-important? Because you must also show and hear the trajectory and the direction from the historic narrative, from those who contributed. And also ukuthi abadala betshengisa ukuthi hayi, njengoba lina litheli zasapota umnumzane u-advocate Nelson Chamisa lathi njengabadala siyamsekela ukuze kukhani ukuthi hhayi ayisiyo project yabantwana, ayisiyo project yama-youth, kodwa ngumuntu okhethiwe ngabadala nabancane abafitshane labade abamnyama labehlophe bebenke bevumelane ukuthi hhayi asihambeni i-direction enje.
Ngiyamuzwa mfowethu, ndiri kunzwa vari kutaura nyaya yavo vakuru ava vari kuedza kusimbisa kuti haisi nyaya yevechidiki chete. Tiri kuti nevakuru vacho varimowo mubracket regenerational consensus. Amen. Tigaiti tigozonzwa kuti vanozvibhalanzisa sei, ndo mubvunzo watoda kuti tizonzwa kumberi kwatiri kuenda uko kuti vari kuzvisanganisa sei. Unoziva pachivanhu chekuZimbabwe ka kune transitional process yekutambidzana kwechimuti tsvimbo iyi induku yanetsa
ndotibatsa
handiti zvinonzi kana vakuru vaakuenda vanosiyirawo vadiki ndochivanhu ichi asi tiri kuona manje kuti generational consensus iyaiya hamenu pamwe matsanangurira vari kuita yekuti no chinhu chiri kuti vese ngavapinde mubracket tichazonzwa kwavari kumberi kwekuti zviri kufamba sei.
Kodwa sikubamba umlomo kancane Gift, will come back to you in 1 second. Ngizuthi we have our second guest umnumzana uLouis Matutu.
uLouis Matutu umfanake Zanu PF regati mbonzwa kuti vachatiwo chimukoma Matutu.
Va Matutu.
Magadini.
Aiwa, tiri kufara kuva nemi pachirongwa kava kurumurira ite.
Ndiri right zvenyu Magadini.
Avanonzi comrade handi uko kuno uko unoitwa zvema comrade.
Zvema comrade. Ai ora it comrade. Ai wa.
Unondirangaridza zuva rimwe rakanzi na vachamisa vakomana handisi kutaura kusvika ma address title yangu.
Ya zvakadaka kuti tagai magadzirisa zvamurudza.
Vamatutu zviri kufamba here?
Tiri kufamba kuZimbabwe, makadini kwamuri?
Aiwa, kuno kuri nani. Tiri kuzeya nyaya panapa yevechidiki tatitidzisunge nhasi dhongi nemombe tione kuti joki rinokakatika here. Saka pane vanga vachimbotsanangura manje mukoma Gift apa vachitaura nezvegenerational consensus yavari kumhanya nayo. Vakarerekera kuMDC vachiitsanangura nekuti iri kushanda sei nekuti ichamirira Zimbabwe sei. Tinotafara kuti mimauyawo pachirongwa. Imi ndimi muridzika we hashtag ED has my vote. Muchidimbu tisati takuwanzira inyaya chiichi iri kufamba sei, iri kuenda kupi?
Chokutanga chandingangotaura ndechekuti kana isu tichiti ED has my vote, tiri kutarisa kuti ED ndiani ngeemason dambudzo munangagwa ndo president vedu. Totsanangudza kuti sei ane vhoti yedu, chaita kuti sei chidiki timunhu uyu anokodzera vhoti yedu chii. Tine zvinhu zvatinotarisa sei chidiki, zvatinofunga kuti ficha yedu, ramangwana redu rakachengetedzeka kana riri mumaoko emunhu akaita sawamunangagwa. ndingango pa zvinhu zvishanu zvinoita kuti muhwisise chirongwa chedu ichi. Chekutanga takati isusu tinoita chirongwa chedu through yatingati social media zvepamhepo zvinosanganisira Facebook, maWhatsApp, Twitter nekuti vechidiki vazhinji ndo pavati. Chepiri tiri kutsanangura kuti vamunangabva vane vhoti yedu nokuti vanokurudzira runyararo munyika. Izvozvo zvega sevechidiki tinoona kuti ramangwana redu riri secure kana tine mutungamiri unokurudzira runyararo munyika. Chetatu, sevechidiki tinoti ED is my vote, vamunangabva vane vhoti yedu nekuti vanoti maiti ngaawani mabasa, asi mabasa haabvi kumhepo. Vanoti mabasa anobva kumaindastri anomutswa anoshanda, ndosaka muchiona achidokwaira kumutsa maindastri. So nekuda kwaizvozvo tinenge tichavapa vhoti yedu. Chechina, tinotarisa vamunangagwa tichiona even mafambiro oita nyika yedu mazuva ano kuti vane rikudzo kune vamwe vamwe mapato, vane rikudzo kuzvido zvevanhu veZimbabwe, vane rukudzo kune vamakereke, vane rukudzo kunyangwe nevanhu vanotarisirwa pasi pasi munyika. So isusu vechidiki nekuda kweizvozvo netiona kuti mutungamiri akakodzera vhoti yedu. Zvinhu zvacho zvimwe zvinouya nekufamba kwenguva, mukatarisa iko zvinoizvi vanga vaenda kuChina, zvokwadi mutungamiri unounza kundutso, unounza zvinhu zvinosimudzira ikonomi yedu, unokodzera vhoti yedu. So ndingareva zvimwe zvavakaudza kuti muhwisise patinenge tichitarisa kuti president vedu vanoti tine 71 million inoda kumutsa yatingati zvemvura water system yemuHarare yanga yatambudza vanhu kwenguva yakareba. So kana tichitarisa izvozvo sechidiki tinenge tichiti munhu iyeye akakodzera vhoti yedu. President vanoenda kuAfricabank vanoti aiwa tibatsirei kuti investment iri kuda kuitwa munyika medu ive guaranteed kuitira kuti vanouya vasatya kuinvesta vachitya loss. Takatarisa izvozvo munhu akadero unokodzera vhoti vechidiki nekuti maindastri anomuka, investment inouya, vanobhenefita zvikuru tisi vechidiki. Ndingareva zvizhinji zvikawanda. Tarisai muone kusimukira kuri kuita marodzi edu nhasi. Tarisai muone kusimukira nekugamuchirwa kuchiri kuitika nyika yedu nhasi. Dzimwe nyika dzekunze dzinotibetsera. Zvinhu zvizhinji zviri kuitwa naPresident Mnangagwa. So vanokodzera vhoti yedu sevechidiki.
Ndoda kukubatai muromo zvishoma shoma, ndinozokanganwa pane zvamataura apa. Saka ndiri kutarisa ndichiona musiyano wemovement yevechidiki veZANU PF yamuri kutsanangurai nemovement yevechidiki yeGenerational Consensus yeMDC yanga ichitsanangurwa. Imimi yamuri kutsanangura iri kutaridza kuti vechidiki havasi kuti chitipai masimba isu titonge nyika, asi vari kuti isu vechidiki tiri kuwirirana nekuti mukuru wenyika amboramba akabata. Ndozvamataura kaizvo.
Hongu, munoona nyaya iripo ndeyekuti kana tiri mune zvematongerwo enyika izvi, zvakakosha kuti tihwisise zvatinotevera uye nezvatinoimba nekubhirisa mazvidhi. Kana tichitaura nyaya yekuti vanotaura izvozvo vanoti generation contenders, vanotarisa zera remunhu. Zvino isu sechidiki vemuZANU PF nevamwe maZimbabwens anohwisisa kukosha kwenyika nekutongwa kwayo kwakanaka, tinotarisa utungamiri, hatitarisi zera. Ndingangopa muenzaniso zvimwe zvinhu zvamunoona zvinoshamisa kwazvo, zvinoratidza kusakura nekusarongeka mukugadzirika kuva mutungamiri. Vashamisa vanogara vachitaura nguva zhinji nezvemabullet train, zvinhu zvinokosta billions and billions of dollars. Zvimwe zvacho zvisimo even munyika dzakubudirira sana America. Wodzokotarisa kuti ungava utungamiri here kana kuti inongova nyaya yekufadzana tinobuda pasina. Uyezve isusu tiri nyika yeAfrica tine maitiro edu atinoita zvinhu. Ndingapa muenzaniso wezvinoita mudare remasabhuku kutsva nekumutsva kwandinobva. Usabhuku unotambidzamwa mwana anorerwa achiudzwa padare achidzidzisiwa kuti dare rinofambiswa sei. Kana oziva kana oko wauya unotevera tichikwira saizvozvo. Zvinhu hazvidambukigwi, hazviurukigwi, uye za hazizi zvekuimba nekungotevera kuti tipfa zvegeneration tingasizi zvinoreva. Ndingatora mufananidzo zvakare. Senyika kana tikatarisa zvinenge zvachiziva nevanofunga ava kuti vanokoshesa zvevanhu vechidiki kuti vatungamire nyika. Ko iwo sebato chiita vaita zvinoita kuti ruzhinji gwenyika kutevere kuchiti zveshuwa apa paita utungamiri, zveshuwa apa pa tiri kuwana pundutso senyika. Vamwe chete ivavo vanenge vachitungamira mapato iyaya vanoti tisu vechidiki tiri kutaura zvegeneration consensus. Zuro ndizuro unowu vakanga vasingaoni vechidiki vacho kukosha kwacho. Tiri nyaya dzana zuva vashandi vakange vachibviswa pabasa neutungamiri ihwohwo. Zvino udiki hwacho hunouya here pakutaura nemuromo kana kuti pakuita? Ngationeikuita kuvura kutaura nemuromo.
Vamatutu, mabvunzo mubvunzo watichatambidza kune vamwe vachauya kuzotaura. Unenge unoda vanomiririrawo generational consensus uyo. Vamati, chii chamaita uyo? Regai tiuchengete, taupfumbata kuno. Kana vangodzoka parunhare tichakumbira mumwe wavo kuti aupindure iwoyoyo vagotaurawo zvavanofunga. Mike, pane nyaya yesocial media yakataurwa nemutungamiriri weZANUPF vamunangagwa. Ndandichizviziva kuti vakamirira vamatutu.
I was scratching and itching. Vamatutu, comrade, takaona kavamunangagwa vachiti varakashei pasocial media. Are you doing that?
No, zvaingoreva mutungamiriri wenyika vamunangagwa ndezvekuti vechidiki munofanirwa kuziva kuti zvinoitika pasocial media mune kodzerowo yekuzviaccessa nekureva zvinangwa zvemusangano wezanupf nezvinangwa zvenyika neutungamiri. Vaireva kuti regai kurega nyika nevechidiki vachirashiwa nekuudzwa zvisizvo vemakagara makatarisa. Vaudzei chokwadi vari peipapo vanonyepera nyika. Ndokurakasha kwacho kubudisa chokwadi nezvakanaka zviri kuitika munyika zviri kuitwa neutungamiri zvinounza pupupo kuvanhu vedu nenyika. Ndokurakasha kwacho ikoko, ende tiri kurakasha tiripo.
Saka ndakaonawo vachamisa vane yavakuita yechipiri chega chega iyo paindaneti yavanouyawo vachiita maupdates vachiudza vanhu zviri kuitika kubato ravo nemafambiro avari kuita. Tiri kuonawo futi vamunangagwa vanopota vachiuyawo paFacebook vachitaurawo nevanhu vachi saka paFacebook paindaneti apa patone imwe batai batai futi kapa yezvematongerwo enyika. Imimi sebato vechidiki muri kuzvigona sei kurwisana nevamwe vari kukunongedzerai nongedzeraiwo ipo pamaFacebook pamatande mutanda apa?
Une nhamo zvikuru munhu unoshandisa madande mutanda aya kutuka kana kushoropodza vamwe. Nekuti ini semaonero angu uye semaonero edu sechidiki weZANUPF, social media haisiye mukana wokutuka vanhu kana kuratidza zvimwe zvaunofunga kuti zvakasviba pamusoro pevamwe. Asi seutungamiri ndofunga mukatarisa even paFacebook yavamunangagwa zapuresident, mukatarisa even paTwitter account yavo, vanotaura zvavari kuitira nyika semutungamiri wenyika. Vanotaura zvishuviro zvavo kuvanhu veZimbabwe kuti nyika yedu isimuke. Vanotaura kwavainda, kwavabva, chavabata chinoita kuti Zimbabwe isimuke. Ende kana mukatarisa kuna vachamisa, vanotiratidza pikicha nemisangano yavanosiita yavakaunganidza vanhu vakawanda vavanenge vasinga nemabhazi kukorokodza kubva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Isine vechidiki handizvo zvatiri kutarisa. Ngatiti kutarisa vanhu vakaungana vakawanda, kutarisa mapolitics, tiri kutarisa maprojects that are going to be implemented and that are being implemented. Zvinobatsira vechidiki kuti vaone mabasa, vaone upenyu hwakanaka. So isusu kwatiri social media iplatform yatinofanirwa kutaura zvinovaka nyika yedu, zvinotisimudzira sevechidiki vesenyika. And kana tichitarisa kuplatform yavamunangagwa semutungamiri wenyika, tinenge tichitora mabasa avo atinoona akatikoshera akananganeni sevechidiki, toona kuti chatinokwanisa kuita kusapota nekukurudzira zvavanenge vachiita nekuimbiresa sapoti yavanotipa ndezvipi. Ndokozoita musiyano wacho. Zvino mukatarisa zuro ndizuro unowu, pavachamisa panenge pachitaura nezvekuti vaona vajavulanisi vanda vavavhizitira vataura navo vati vatsimbo yemhuri yekwavankomo izvozvo zvinotibetseresa vechidiki zviyezve dzimwe dzenguva unogona kuona kuti zvinhu zvacho ndezvemanyepo mhuri dziya dzinedziramba mhuri yavankomo yakaramba kuti hatina kumboita izvozvo vavari gore vemanyepo vachamisa uyezve vajavulanisi vanda comrade vedu vatinoziva vamusangano wezanupf vakareva vakati handina kuziva kuti mandivhizitira kuti mutsvaki political mileage that is not what we are looking for
vamatutso
pane
vamwe vateereri vari kuda kupinda pachirongwa nevanyori vari kutumira macomments nemibvunzo tokumbira musaende kure zvakanyanya tiri kudzoka kwamuri manje manje tigonzwa mibvunzo yekuuya yemugopawo mhinduro yenyu mike tiri kunzwa kuti pane muteereri ari
kudamulaleli ufarai farai unjani puti
ngiyaphila baba kunjani
ha ngiyaphila ntoni usungenele kuhlelo baba yini umbono wakho first of all question one are you hashtag eTeam as my vote or hashtag generation consensus
I'm hashtag Zimbabwe
yes man moko sege yes good response
uyu nje politician manje
shayile khona right so khuluma umfundo wakho baba basize
because one thing that we have to understand is mm-hmm. Those who are saying hashtag generational consensus, mm-hmm. they don't hate ED. They don't hate elders. Mm-hmm. They don't hate war veterans. Mm-hmm. They don't hate all those who contributed to the liberation struggle of this country. Mm. What they are only saying is, we have tried, ladies and gentlemen, but we have failed. We are agreeing we have failed. Maybe that which has made us fail. Mm-hmm. We could possibly get it right this way. Mm-hmm. Maybe it was because of an issue yekuti tikusara ta tichiri kumashure tichiri ku analog vamwe ku digital. The problem pakaitika when everyone celebrated after 15 November. Mm-hmm. When you saw all political parties vakaenda ku inauguration ya President Mnangagwa. Mm-hmm. It's because they were celebrating a generation inoyanga yapfuura. Mm. We expected, because it was even reflected in President Mnangagwa's cabinet, that he was still back in his same generation. That is what we have tried and failed. The only faces that changed, they are President Mugabe, Pakapinda, their deputy. Mm-hmm. But otherwise, the rest remained the same. So we cannot expect a different result from a similar experiment and a similar process. And a similar procedure. Utukuti isusu wakuru chigarai apa. Magara apa. Supportai muono. Makaita land reform. We understand the issues of land reform. Nema kwete kwenza kaitipa. Chiti moderatai as we move towards total emancipation.
Manje, farai. Wati ngibambu mlomo. Umuntu omdala uthi ngisifake maybe in the shoes of umuntu omdala umuntu omdala uzakubuza athi kanti Farai mntanami are you saying ukuthi mina njengomuntu omdala I cannot do the same thing that you're asking to do
right look here umuntu omdala ngiyakwazi uyakwanza ukuthi uwenze kodwa sakuza masonke sayihleka phela lapha baba akubone la from 2018 what happened it was drama after drama mm-hmm. drama after drama 2015 mm-hmm. 2014 and so on but we lost five good years mm-hmm. out of drama and the same people who had this drama are the same people who are seeking for another mandate for 5 years mm-hmm. and that is not a joke we are talking of someone who has lost already 5 years mm-hmm. and now we are skeptical of the next 5 years. That means I'm going towards pension before I even work. You know, I'm going towards pension before I work. What is the plan that they have for those youth, for that generation that is already lost? Because when you're talking of generational consensus, mm-hmm. you're talking of a generation whose life has been lost entirely. Look onto someone who is 30 years old now mm-hmm. and is a graduate and is unemployed and is supposed to go for the next 5 years to 35 years. This person is already an adult, but he's still staying by his parents' place. He's married, and they're already crowded. Imakokova, one room. Are you saying you are not seeing all this?
Kodwa umZulu umnumzana uMathuthu esethi ayi siyambona umongameli uyabhotabhota he's bringing in money he's trying to you know uplift the economy ukuthina njengabantu abasakhulayo sibe le misebenzi etshiyeneyo does that not mean ukuthi igeneration le endala vele bayazama bavumile ukuthi yebo hayi they made a mistake angithi for the past 30 something years bekulomongameli umgabe kodwa bona bathi sesilomongameli uMnangagwa who is to them a breath of fresh air. He's bringing in new money. He's bringing in new investments. He's trying to open it up for abantu abasakhulayo.
how one that linda lugu media. Let's try to analyze the NAMA headline from the state media itself. The same headlines that we are seeing today are the same headlines that we had in 2013. Dangote jets in today. We are, 15 billion from whatever, 15 billion from whatever. China mega deals. Actually, for the past 4 weeks, if you are to calculate cumulatively the amount in billions that we have recorded so far in the media, surely we should be able to build another Reserve Bank of Zimbabwe. But still, all the problems are still there. Nothing has changed. People are still scattered everywhere. Okay. What gives us a hope that there will be a change ahead? Look, in Chitungwiza Hospital, who requires 1 million to kickstart kidney transplant. But then we have also another headline from the Herald saying that justifying Wooty, no, the president used only 1.3 million to go to China for 2 days. 1.3 million to go to China, chartering a plane when Chitungwiza Hospital requires 1 million. Those are misplaced priorities altogether. So we are seeing that the same people, people were crying. If you remember very well, no one ever accused Mugabe of killing, but they were saying ministers around Mugabe. And the same ministers are the same ones who are in this cabinet.
Mukoma Farai. Hello.
Yes, ma'am.
No, tiri kunzwa nyaya yamuri kutaura ndiri kufarira chinhu wani chekuti tina vasizi vana vamatutu parunhara apa tichati kana mabva kudaika tozombovapawo mukano wekuti vataurewo zvavanofunga pamusoro penhau dzamataura idzi tine vamwe vateereri vakatitsimbirira futi
I will not expect hangu anyone from ZANU-PF to understand the issue of general consensus because on their own, they cannot even question why they have a youth leader with 58. Number one, they cannot question that. So the president should be also from a particular generation. To them, it's foreign. If they are comfortable having a youth leader who is a war collaborator, who is getting benefits from the liberation struggle, to them, I don't expect anything with regards to that.
Takudzwai
Mukoma Farai, vakateerera vamatutu varipo parunhare, regai tigonzwa kuti vachatiwo kudii nezvazvo. Mike.
Mumhanya iko kuna Oscandius, toenda kune muteerera. Gift usazokona.
Yebo, ndikona.
Right, umzwili umlaleli esekhalakhala esithi yena ubona ngani umnangagwa zero. Wena ushilo wathi generation consensus is targeted towards unifying abantu but still promoting abantu abasakhulayo. Simzwile yena uLouis Mathutu esesithi bona bakhangilukusupporta uMongameli Emmerson Mnangagwa ngenxa yokuthi babona ngani uMnangagwa is looking to open up opportunities for abantu abasakhulayo. What do you have to say about that?
Yeah, so thank you very much. I think I need to give a relatively important response to what this guy is saying around the 5 key points that they raise around their support of E.G. Mnangagwa. And I don't think it's proper politically for this guy to say, this guy, Nelson Chamisa, is the same who propped up people within the Labour movement, who's a coach and all that particular issue, which is very true. But I don't think we can't help you, because they are the same people who have said, let bygones be bygones. Why? Because the same man that's saying it is my vote is the prime responsible person for 20,000 people who are massacred in Matebele. The same people who are Robert Mugabe, his close ally, when they destroyed people around the operation in Mrambatuna, Karika, and Shalangu. The same man who was also at the center, remember, he's the Minister of Justice, and also these guys in the military, showed their aggravation in Kiaswa, leading to the loss of the 15 billion that Robert Mugabe acknowledged. So, I mean, moral is not the guy to talk about the historic narrative of opposition. But for us, our concentration, my brother, is really around our disagreement with these people. It's not on the name of the ICA, whether it's generational consensus, because to them, the issue of generation renewal, generational transformation does not exist in ZANU-PF lexicon. It's not mandatory. You can't do that in ZANU-PF to speak about generational transition. Why? Because a few people who attempted to do so in what they call generational sport, whatever it was. And now some in Chupa, Mogadishu, was, I don't know who was going to, I don't know where they tweet and post from these guys, Jonathan Moyes and so forth. So it's not allowed. And if you remember, the statement that was given by the vice, now vice president, the then army general, Chiwenga, was the Gagao declaration, a clear generational resolution around the cabal that must control power. So they were clear that we must not allow power to go to the next generation. Why? Because they think they have monopoly. And this is not only a Zimbabwean problem, but it's a broad, it has led to different revolutions against national movements in different parts of the country. So, but what is our difference? Our difference between the generational consensus citizens they must vote by. We don't disagree only on the question of age.
Mm-hmm.
But the ideological pathway that these guys are taking, they are taking the country back to austerity. So what does it mean? If we think they are worried about the livelihood of young people, really would not be seen it be spending taxpayers' money, flying, becoming a permanent resident of this guy, spending time out of the country. Because the first deal that must be made is between the government and citizens of Zimbabwe. So for us, the most important way to argue, and we continue to argue under the hashtag generational consensus, that we must restore the social contract in Zimbabwe. The question of trust. The reason why we don't have money in bank is not because IMF has failed to give us money. It's because people don't trust this government. It's full of crooks. The reason why people are disappointed after all when the EP announced this government. It's because people have their own expectations. You agree with me that you do not expect people like Tobias Watones to remain registrar general. You don't expect all the people showing their aggressions in cabinet. Very meritocratic.
What is Mbambu Mlomo Puti? What is Mbambu Mlomo? Silomlalelela, we'll come back to you in 10 seconds. Right.
I hope vamatutu vakateerera.
I hope, because tsikuya kwaari izvo.
Ehe.
But ndinzo kuti nemuteerera anzi vaRickson.
Vari kuti vane mubvunzo wavanda kukanda kuna vamatutu zvakare. Mukoma Rickson.
Yes, baba makadi.
Tinosimba isu makadiko imimi.
Aiwa ndosimba kwakadiko kwa America.
Aiwa chando bedzi, chando bedzi gadzira inyika tiuye.
Idare ngangu andisikumirira kuti gadzire ndirikuuya hangu. Amena nana ever.
Tanzwa kuti mune mubvunzo kamukuru munoda kukanda mubvunzo kuna vamatutu kanda izvonyu vakateerera. Tine mimwe miviri mitatu futi yatavaunganidzira panapa.
Hausi mubvunzo research.
All right.
Ndiri kuti inini vamatutu vanga vachitaura nhema dzaitaurwa navachamisa kumarallies avanoita. Vanotaura nyaya yekuti ivo vachamisa vanotaura nyaya yemabullet trains, vanotaura nyaya yemaspaghetti roads, vanotaura nyaya yemaairport kureserva. Yes, we understand kuti zvinhu izvozvo madreams ari kuitwa nemutungamiriri ari kuda kuita mutungamiriri. Handitika. Mm-hmm. And zviri nani munoziva kuita ma dreams than not to dream. Zviri nani kuuye kureverwa nhema nemunhu mumwe mutsva than kungoramba uchingoudzwa nhema dzimwe chete kubva rini narini tichingoreverwa nhema dzimwe chete. It's better kuti tive nema dreams. Zviri nani kuva nema uchiverenga uri mu examination class. Unenge une ambitions kuti if I pass I would like to do this. Manje kwa ZANPF iyo ichava ine ma dreams api aichauya ichitiudza. Pane zvinyowani zvipi zvavachatiudza. Vamatutu vasada kuti iyo vari mudiki seizvo zviyazve votinyepera vachiti vamunangagwa vanouya nemamwe mama opportunities ekuti mabasa atichava nawo. Hakuna mabasa ariko atichaunzirwa neZANPF. Zimbabwe is closed for business, not open for business.
Mira itukubata imromo, tiye vamatutu opportunity to respond, Eva Rickson.
Going to open in any time sooner.
Mukoma Riki,
batai
mira Eva matutu vambo, mira one tsoka dzavo. Tinenge takuvakanda pasi pebhazi ngatimbovapaiwo mukana vambomira-mirawo vapindurewo vachitaurawo zvavari kutaura nezvazvo. Nai.
Okay.
Musaende kure tichiri kudai pachirongwa. Vamatutu mazvinzo here zviri kutaura nevanhu vakawanda izvi.
Ndanga ndakateerera hama dzangu asi chinondifadza chinhu chimwe chete.
Eh.
Sekuti munotipa nguva yeku
kutsanangurirana nekudiscussa zvakadai zvenyika yedu zvakakosha, ndinozvitenda izvozvo. Regai nditaure, pane hama yangu yanga ichitaura kuti vamunangagwa vakatora mari mamiriyoni dzakati vachiinda kuChina. Zvakakosha kuti tiwane atingati mafeti pachirungu tisati tataura zvatisingahusisi kuti zvakamira sei. Nekuti tokutanga ndekuti mari akashandiswa nevamunangagwa kufamba vachimirira nyika sandeyenyika, asi ndeyevanhu vanohusisa vatingati maowishas, vanoti mutungamiri wakunga kushandira nyika nekumutsa ikonomi yenyika ngativatsigirei vaenderere mberi nebasa vachinamasa vapenyu. Zvakakosha kuti vabvunzowo nerimwe remazuva kuti imari iko yamakapa mutungamiri achienda kunze, tichaona kuti hakuna mari yenyika yakatogwa ikoko, asi kuti shamwari dzavo dzinoda kuvatsigira dzavafamba nadzo nguva refu kuti vasimudze nyika. Ndouya panyaya yechipiri. Vataura vati tahwa nezvinhu zvimwe chete 2013 ndozvatakahwa, nanhasi ndozvatinongohwa. Panoda kuti kana totaura nyaya dzenyika, chekutanga hatifaniri kutsamwa, hatifaniri kuva neatinoti maemotions. Nyaya dzenyika dzinoda vanhu vari sobha mupfungwa nemumaonero avo. Hongu 2013 kune zvakataurika zvakaita kuti ZANU-PF iwe neelection, asi kwaiva nemutungamiri wainzi vamugabe. Vamugabe havachipo nhasi kuna vamunangagwa. Vamugabe havangafanani navamunangagwa pakutungamira kwavo. Ndingapa zvinhu zvakawanda zvikuru zvinosiyanisa vatungamiri vaviri. Vamugabe vaiprotekta kana kuti kuvharidzira mbavha dzaka dzakaita sana Jonathan Moyo. Hakuna usingazivi kuti vaiba mari yenyika. Vana Kaswera hakuna usingazivi kuti vaiba mari yenyika, asi vaivharidzirwa navamugabe vachiti zviri nani shamwari dzangu dzigare zvakanaka pane kuti nyika isimuke. Nhasi tinoona vamunangagwa tiri mu-2018 yanhasi. Vanoti kana uri korapt, kana usingagoni kutungamira nyika zvakanaka, usingagoni kushanda nesimba, hauna nzvimbo muhurumende yanhasi. So hatingati zvataihwa ku-2018 ndozvatinazvo nhasi 2018. Vamunangagwa vane kunyange vanouya kuzodzesa munyika yedu, pane mitemo yakaparugwa iripo yekuti chii chinotarisirwa kuti munhu anidzese ndetombetsera sei senyika. Hatina kuzviona 2018. Ndangoreva zvangu zvishoma izvi. Kune nyaya yataurika asi tavasina kuziva mabasa aitiwa sofa navamunangagwa. Vamunangagwa kuChina vakadzoka ne20 million cash inobatsira nyaya yekushomeka kwemari munyika yamuchaona ichitanga kushanda mazuva anotevera mapfupipfupi, anoita kuti mitsetse mumabhenki ipere, vanhu vedu vakwanise kuwana mari. Handina kuzviona 2018 zviyezve. Handifungi kuti kune mumwe mutungamiri wati azviita. Vamunangagwa vane madhira akawanda aripo ari kuuya munyika akanangana nekusimudzira ikonomi yedu. Munofungavo kana ndimivo ukaona bhanga guru nenge Africa Bank rotaura kuti aiwa tine 1.7 million yekuti oga oga unoda kuinvesta muZimbabwe nekuda kwaamunangagwa, ngaave nechokwadi chekuti mari yake iri secure. Kana uchifunga kuti ingainda, isu tichashandisa 1.7 million kumeka sure kuti tabhadhara mari yako inenge yarasika iyoyo. Ndingataura zvangu ndichiti hakuna bofu rinotungamira rimwe bofu, nekuti wose mapofu angaura mumwena. Vanotaura vachitiwashamisa zviri nani vareve nhema itsva dzane kuteerera nhema dzatanguritahwa nguva yose. Ndinofunga kuti nyika haisi yedambe, nyika ndeyekumeka shuwa kuti tawana utungamiri hunokoshesa budiriro yenyika uye zvine ramangwana renyika. Hatingaiti hatingati experiment pachirungu kuda kuona kuti zvii zvichaitika kana nhinga apinda. Ko iye chii chaakakoshera chinogona kuita kuti timuti mutungamiri wenyika? Ngativei nevakuru vanohwisisa. Nekuti tikangotevera nyaya yekuti generation consensus tisingahwisisi zvazvinoreva, tinorasha nyika nekurasha kwatabva zvataita senyika. Ngatitarisei kuti senyika chii chatinofanirwa kuita kuti tisimuke tisvike pakasvika vamwe. Zvino kana tikataura nyaya yekuti vashamisa vari kurota madrims avo anoratidza kuti vane zvimwe zvinhu zvavanoshuvira kunyange zviri zvenhema,
I'm going to go to the house.
Yes, mkoma matutu wakutawara zaka naka asi chiripo ndechekuti hurumende kana ichinzi hurumende kana riribato haitongwi nemunhu mumwe vasatirevera nemadziri pachena dzekuti vai mugabe vaiita zvinhu voga vai vavose navamunangagwa idzo ndoo nemadziri pachena dzekuti vamugabe vaiita voga ngavataure kuti vakafeila apa pakuu yakaitika iyi ikuu yakangoitika asi takango ibhazi ndiri imwe chete takangochinja madriver chete vaishanda vese vanhu ava hapana chokunemadza vanotiudza
nguva ndo yakutiitira majeras mukoma wangu but tinoda kutenda zvikuru nekupinda muchirongwa nai mova nezuva rakanaka regai tichiita kuti tikumbire vateereri vedu vamwe naivo vataurawo mashoko ekupedzisira vatigone kana nguva yedu yakupera tiri kunzwa kuti vahepimo vanga vauya
hanzi namba yavo iri kunetsa asi ticharangarira tichavatsvaga
zvakanaka totangana namukoma gift nai
vorait moverenga macomments kavateriiwe they show you love pa Facebook hausi daumbovarangarira haunyare here
hatiri kuitira kakuti magests edu vasizivana vamatutu vagowanawo 1 minute yekuonekana nevateereri katisati taenda
orit ngativapei mukana vaise malast words
last words
ndochibhonda nevateereri
hauoni manje mukoma gift
thank you very much.
Kutuka baba, akontel. Mashoko enye kupedzisira mukoma. In yes, 1 minute.
For us, as hashtag generational consensus, we say this coming election is between the future and the present. As young people with different streams of history, let us reconvene and open the future whom the present is holding in suffocation. Thank you very much.
Amen. Thank you, Baba. We love your support. Murambe mchitsigira. Ticharamba tichikutsvagai zvakare. Vamatutu muripo here?
Ndiripo.
Muchidimbu, Comrade Matutu, mashoko enyu ekupedzisira kuvana veZimbabwe vakateerera.
Ndiri kuti ini nyika inoda vanhu vane muono uyezve chinhu chinonzi nyika chakakosha. Ngatiregei kutevera mhepo asi titarise kuti kwatinoenda kunei uyezve unoenda nesu ndiani ende chii chaaitira nyika zuro kana nhasi tinoita kuti tifunge kuti mangwana uchanga anesu. Zvakakosha kuti titsigire ekoti yavamunangagwa nyika yedu isimuke torega kufunga zvematongerwo enyika zvinoputsa asi totarisa zvinovaka ramangwana redu senyika kuti nyika yedu isimuke tisvike pakasvikara.
Thank you very much. Tokutendai wava matutu. Tichakutsvagai zvakare muzvirongwa zvinotevera tigoramba tichizeya nyaya dzinosimudzira nyika kudai nai.
Ndinotenda.
Zvakanaka imonguva mova nenguva yakanaka. Mike.
Right.
Mutuka baba akonchere. How so, have you been?
What is Wakanda? Thank you so much. Ndlovu uthi well done tutus hashtag EDS my vote 10 hashtag generational consensus 0 waza waqala ukuhleka uRaymond Maphakata uthi hashtag generational consensus uBusani Mbuso Ntini uthi first things first ED doesn't have to be a globetrotter to invite investors should come to us in Zimbabwe and uBusani Ntini uphinde wathi 38 plus years of promises akasafuni uthi hashtag
wow.
But yeah, I thank you so much balaleli ngenile ngobunengi benu lamhlanje. So, balaleli uthi ninikeze
nguva yapera here kana kuti chine nguva mbichana
ti. Ah,
good, ngativerenge mamwe macomments eShona ari pana panzi na Danny Maringe. Vamatutu is singing for his puppet. My goodness. Malvin Malas Tendai, and we have called a few people liars as ava vari kunyanya. Fidelity. Ah, nguva yedu yabva yapera. Nai.
Alright, Valerie. Good night from Mike Hove. Until next week.
Ini nonzi Evan Zininga, Musara Nemparo, tosangana zvakare.